Vachitaura apo vaparwa gwaro iri, mukuru wezDI Dr. Pesai Rwanyavati, ongororo yavo yakaratidza kuti hurumende yakawedzera mauto maruwa zvichitevera kubviswa kwevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro nemauto munambudzi. Dr. Rwanyavati vakaita ongororo iyi zvichitevera zvichemo zvemapato anopikisa akaita seMDC Alliance pamwe neNational Patriotic Front zvekuti mauto ainge azara mumaruwa.
Chinhu chokutanga chatakaona ndechekuti masoja zveshuwa ariko akaiswa anenge achitoshanda nevanhu vezano. Vamwe vanhu vachingotenderera nemota dzavo vachisvika kumashops kunenge kuchigara vanhu. Vamwe vanotoshanda vachisupervisa zano, misangano yezano nokuorganiza zano PF mameetings. Asi vari imomo masoja haana munhu akarohwa. Pane sarudzo paongo redu hapana munhu akarohwa namusoja. But vanotyisidzira vaitaura kuti kwanzi army haingapindiri zvaikaita muna November zviya kuti idzosere simba kuopposition.
Zvikamu makumi masere nechimwe kubva muzana zvevanhu vakabvunzurudzwa zvakabvuma kuti mumisha yavanogara mune mauto, uye zvikamu gumi nezvipfumbamwe kubva muzana vakaramba kuti hakuna mauto munzvimbo dzavo. Varuhanya vanoti ongororo yavo inoratidza kuti mauto akawandira kumatunhu ese matatu ekumashonaland uko vaMugabe vaive nerutsigiro rwakanyanya.
Plus vanhu vemuG40 vaizi vakuru vakuru vemuG40 vaibva muna nemashonaland west vakafanana navachombo toenda munana vakaswere kumashonarenzi east tozoyavana namujuru vakatodzingwa kunana mamudharweni. Saka takaenda kunze basi takazotsvakawo dzimwe nzvimbo dzakasafanana navhikita achienda kunana vajabhunu. Toenda futi kunana gutu kokunana vachimedza toenda kwana mamasvigo south kokunana vamuzembi. Saka taenda maarea iwayo aiva nevanhu vaipukana nani vemuzano kuti tione kuti chii chiri kuitika imomo.
Panyaya yekuti vakaona sei kuti masoja ari mumaruwa, Varuhanya vati zvikamu makumi mana nezviviri zvevanhu vakati masoja aya anotofamba akapfeka hembe dzavo dzebasa, uye dzimwe nguva anotofambawo nepfuti. Mutauri wezDF Kenny Overson Mugwizi svondo rapfuura vakaudza vatori venhau kuti mauto ari munzvimbo zhinji dzenyika ari kuita mabasa akasiyana-siyana akaita sekubatsira vanhu pachirongwa checommand agriculture nekuchengetedza miganhu nedzimwe nyika pamwe nekuita mamwe mabasa ekubatsira vanhu. Asi Varuhanya vanoti mauto aya ari kuita zvematongerwo enyika. Vanotiwo nyaya yekuti mauto akatora zvinzvimbo zvepamusoro muhurumende yava Emerson Munangagwa inyaya inoita kuti veruzhinji vatye zvakanyanya. Vanoti gwaro ravo ravaparura nhasi rine chinangwa chekudzidzisa vekune dzimwe nyika nemasangano anoshanda akazvimirira kuti vapinde mumaruwa vanoona zviri kuitwa nemauto munzvimbo idzi. Vanoti kunyange hazvo mauto aya asiri kurwa vanhu, vari kutyityidzira nemhando yepamusoro, izvo zvinogona kukanganisa zvichabuda musarudzo.
Zvinokanganisa kuti vanhu vanoenda musarudzo vachitya, ende vanhu vanoenda musarudzo vachinzi vhoterai munhu wakati wavasingadi, vanhu vane vasiri free. Zvinotokanganisa freeness, credibility, fairness
zvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana zvevanhu vakabvunzurudzwa zvakati zvave kutotya kuvhotera mapato anopikisa, uye zvikamu makumi mana nezvisere kubva muzana zvakati zvichabuda musarudzo zvinenge zvisingaratidze zvido zveveruzhinji. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaMalvin Mukudu vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vemauto vachiramba kuti havasi kuita zvematongerwo enyika, mashoko evamwe vakuru vakuru mubato reZANUP anoita kuti veruzhinji vaone sekuti mauto achapindira zvekare musarudzo, achapindira zvakare kana sarudzo dzikasafamba sekuda kwavo.
Sekutaura kwavaita kuti kune vanoita zvematongerwo enyika vakafanana nana Mukupe nana Josiah Hungwe vakabuda vachitaura kuti masoja achapindira, koitawo vakaita sana Parents Shiri vakataura kuti vaMunangagwa vachatonga vanhu vachida vasingadi. Zvinogona kufungidzirika kuti masoja ari kupindira munyaya iyi.
Ongororo iyi yakaitwa kuManicaland, Masvingo, Midlands, Matabeleland North, Nematunu, Emashonaland Ese, kune nengo ze Generation 40, dzakadzingwa mubato reZANU PF, pakabvunzurudzwa vanhu zana nemakumi mashanu nevana kubva kumatunhu aya. ZDI inoti masangano anoshanda akazvimirira, pamwe nemasangano nenyika dzekunze dziri kuongorora sarudzo, dzinofanira kuenda kumaruwa, pamwe nekukurudzira hurumende yava munangagwa kuti ibvise mauto mumaruwa, zvikuru sei panguva ino yesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.